tiye tine maonero ayo hatingatauri kodzero yavo yekuda kuona maonero avanoita uyezve matare ndozvaakagadzirirwa ka kuti anenge ane kunyunyuta kwaainako anofanira kuti aende kumatare edzimhosva aende kumatare nyaya dzake dzinotongwa saka hapana chitsva kana chakaipa nekuendesana kumatare kwaita South Africa neIsrael zvinova zvinhu zvinofanira kutokurudzirwa kunyanyanyanya kana matare acho ari matare anotonga zvakajeka zviri pachena zvinoguta munhu wese anenge achitongwa zvichizorevawo zvakare kuti muno muzimbabwe chaimo mune nyaya dzakawanda dzinosanganisira kugura hundi nekutondwa kwevanhu na2008 nedzimwe dzakasiyana-siyana dzinofanira kunge dzichiturwa kumatare akaita chaiwawo vakakanganisa vachiita nemhosva.
Tanzwawo ZANU-PF ichikurudzira bato renyu reCCC kuti rirongeke pane kuramba muchingokonzeresa sarudzo dzemabielections munyika zvavari kuti zviri kupedza mari nenguva. Munoti
chekutanga ndechekuti vamutsvangwa vari kunyepa zvavari kutaura vanozviziva mukati mehana yavo kuti ivo nebasa ravo rezanu-PF ndo vakonzera mhirizhonga iri kuitika muopposition vachishandisa vachabamwe kuita zvavari kuita zvekuda kurikola maMPs edu eCCC. Chechipiri ndechekuti isisu mazano kana yambiro kubva kuzanu-PF isisu tinotora mazano neyambiro kubva kuruzhinji rwezi vakavhotera vanoti muchamisa nenhengo dzeparamende nedzekanciro dzebato reCCC.
Tiri kunzwawo vari kutaura nyaya yekuti nyika irambe iri musarudzo inyaya inokanganisa kana inodzosera shure nyika. Imiwo sebato munoti
isisu tatozvitaura kuti mabailations ari kuitwa aya ari kukonzera maproblems munyika kusagadzikana munyika ari kutora mari yenyika yakawanda nefaraine chinoita zvimwe zvinhu ichishandiswa kuitwa mabielections anova mabielections asiri pamutemo dai akanga ari mabielections ari kuitwa nechikonzero chekuti pane munhu arikoniwa zvine kodzero zviri pamutemo chaizvinzwisisa kwete kuti munhu anongobva kwaabva kumba kwake otanga kurikola vanhu vebato raasiri nhengo yaro izvozvo zvinotikatyamadza zvikuru. Saka nhau yekuti mabielections ari kukonzerwa nevanhu vari kuziva kuti havafaniri kunge vachiita zvavari kuita hatimade munyika yezimbabwe.